chekutanga chandakadawo kutaura rai ndechekuti imo mubato rezanu PF zvinongoratidza kuti utongi hwejechetere kana kuti democracy inoitwa imomo inonzi guided democracy, kureva kuti pane dzimwe nguva veruzhinji vanotendedzwa kuita semadiro avo. Veruzhinji kureva vanhu vanenge vari mumusangano iwoyo vachinzi ndivo vanenge vachinzi mamembers, vanenge vachigona kunzi vari kumaseo kana kumawadhi kana kupi kupi kwavanenge vachizenge vachinzi vabva kuti vaite zvesarudzo idzi. Asi kana pazosvika chaipo pakunzi tasvika kwamvura yacheka makumbo, dzimwe dzenguva maonero kana muono wevanhu kana veruzhinji vanenge vaita mabasa kana kuti prosesidzi vachinge vachinzi ndivo vabva vasarudza vavasarudza, kana vasingadiwe kumusoro, hapana kure kwavanoenda, nepo nepo mhosho nemhosva dzinotsvagwa dzichiwanikwa.
Saka hapana chiri kukushamisai pane nzvimbo dzanzi dzokororwe sarudza idzi?
Zvitishamisi kuti kuinsiza noti kwavakovani mwoyo nekonstituensi yavaziyambi kunana zvimba uko nekwavawadye jena kwenembudziya kana kusinga matatu aya, umwe rindori gurukota, umwe akamboita komishina, umwe muzvina bhizimusi anogona kunge ari pedo zvakare, pedo pakanyanyisa chaizvo sangano wezanu PF, kureva kuti anogona kupota achimbenga achimbotiwo akati tsodi tumari nezvimwe zvakadaro daro. Zvino kuti ivavo vazonzi varasirwa kwakadaro ukoko, vanhu vakaita seivava vanga vachitarisirwa kuti vanofanira kuti vahwine sarudzo idza, dzimwe dzenguva zvinogona kunetsa. Saka neipapo panozongoita iyo yatachataura yekuti panozoitwa inonzi guided democracy mumusangano wezanu PF.